ndokutonga kwekutyasha kana munhu aakufunga kusunga zvino ini election anomusungira mhosva iyi handisi tichida kuchitidzirwa namutsvangwa mutsvangwa haasi mupurisa ame presidential contestant iye mutsvangwa ndiye chii chinosunga vanhu
muri kuvimbisa kuti muchadzokera here kuzimbabwe zvakamira sei uye rini
ndiri kupedzisa kurongedza mabasa anandichiita nekugadzira waro hwedu hwesarudzo nekuronga matimu zedu ndosumuka tichidzokera kuzimbabwe tichiita basa remakambani
pane vamwe here vemudunhu vamakwanisa kutaura navo kusvika pari zvino kuti musavhiringidzwe kana motsvaga rutsigiro
tiri kumashoko iwayo ari kufamba chose ibasa ratiri kuita kuti tizivisewo zvekare remunharaunda kuti sarudzo iyi ngaive iri sarudzo yakanaka inopa chimiro chakanaka chezimbabwe kuti zvazuro ndezvazuro taakuda kuti tifambise nyika idende mberi tigadzirise nekusukurudza nyaya yemhirizhoga yakaitika mu2017 ngative nesarudzo yakanaka tichatsvaga mutungamiriri wenyika yedu anoita basa rake
asika vamwe vasingawirirani navakasukuwere vanoti ivo vanombopomerwawo mhosva dzekuti mumakore adarika omo vaimbopesvedzerawo nyaya dzacho dzemhirizhonga nekudaro panofanira kutanga vakumbira ruregerero vasati vati ndivhoterei munoti kudini mashoko iwayo
imweni dzenguva vanhu vachizvifanira kutaura zvakawanda zvazuro nezvimwe zvavanenge vasina umboo nazvo chikuru chiripo ndezvo tikwanise iko zvino kuti tibatanidze mhuri yezimbabwe tivandudze mhuri yezimbabwe tivake nyika itsva iende mberi takatara isu zvamungati miganho mishani inotaura iyo kuvandudza yatingati renewal yeutungamiri wenyika let's renew the leadership yenyika yedu tive nekuva neutungamiriri husina utsini husina ngozi kuvane vakawanda chepiri ngative zvekare netingati reconciliation muchirungu kuva nenguva yekugara pasi tisarisa zvakakanganisirana navanhu vawirirane tivake zimbabwe chechitatu toda kuti zvekare tisimudze upfumi hwedu revival of our economy idzoke panzvimbo yainge iri nekuti upfumi hwakaramba huri pasi vanhu vakawanda vakuramba vachishupika zvichiburikidza nekuti tinenge tiine matambudziko ekupopotedza nekutaura zvakawanda chechina togadzirisawo zvakare yatingati reform yemainstitution enyika yedu ose tigadzirise mabatirwa anga mabasa mumakambani ehurumende nezvimwe zvakadaro mumatare nemunoonekwa mhosva dzese izvi nechekupedzisira tova nekuvaka patsva nyika yedu rebuilding zimbabwe izvi zvishanu izvi hazvisizvo kuti tingangozviitira mujee pakunyaya yereconciliation anenge ane chaakakanganisa ngachiburiswe pachena kana kasukuei aine zvaakangaisa zvokupenzveredza zvokupesvedzera tazvitauro zvekare
vamwe vari kuti vakasukuwere mujaho unenge uri pakati pavachamisa chete navamunangagwa vamwe vanenge vachiperekedza muchato kana vakasukuwere vakatopinda vanenge vachingotorera vamunangagwa mavhoti asi vasingakwanisi kuti vangakwanisi kunyatsotsvaga rutsigiro vakazvimirira kana kuti vari independent candidate
achishona zvinonzi mumwanoti isu tiri kupinda kuti tinopa chiedza chitsva kunyika yezimbabwe tine mhuri yashupika makore akawanda yakwana nguva iko zvino yekuti tikwanise kufatidza nyika yedu yezimbabwe inake iende mberi
ingagadzirika sei zimbabwe mataura nyaya yekuti ngapaitwe inenge truth and reconciliation munowirirana here nevamwe vanoti ngapaitwe hurumende yemubatanidzwa
isu tiri kutaura ndosaka ndiri kumira ndisina pato ndiri kumira sapurezidendi akazvimirira ndiine pfungwa nendangaro yekuti yakwana nguva yekutibatanidze vanhu mapoka ese aya ngaauye patebhuro imwe chete tivake nyika imwe chete tivake hurumende imwe chete inokwanisa kuchengetedza tingati transparency ichikwanisa kuita basa rekuti hakuna akazoita zvekare zveuori nezvinhu zvinonyadzisa nyika yedu